Mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 26 Gumiguru 2023 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi.
Uye zvakare nenyaya yekuti tinoramba tichida isusu kushandisa maRTGS, asi tiziva kuti upfumi huri munyika huri kuda kuti pare zvino tishandise mari imwe chete, so that hatirambi tichirasikirwa nemari nenyaya dzemaexchange reform.
Chikwata cheInternational Monetary Fund, IMF, change chiri munyika kwesvondo rose chabudisa gwaro pamusoro pezvachakaona muZimbabwe.
Ongororo yakaitwa neSadc Election Observer Mission yekuti kunyima kwekodzero yekuvhota kwedu isu zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika pasarudzo yapfuura chimwe chezvinhu zvakakanganisika pasarudzo dzakaitwa muZimbabwe musi wa23 August 2023.
Sangano reZimbabwe Diaspora Vote Initiative rinotenda mutungamiri weZambia vaHikainde Hichilema nechikwata cheSadc nekusimudzira chikwata kwachakaita nyaya yekutadza kuvhota kwevana veZimbabwe vari kunze kwenyika.
Vakazoti vachamisa vakusiya the name MDC Alliance vakufoma a new political entity the TCC. Hatina kuzozva kuti vachabangwa vakaramba vainawo vekanzi asi kwedu havana kuuya. Vakasari surface patakazoona vakuzviti ndo Secretary General weTCC.
Mutauriri wemutungamiri webato reMDC Valoid Damba vanoti pane nhoroondo iripo pana vachamisa veTCC, vamonzora veMDC nevanozviti ndivo munyori mukuru weTCC vasengezo chavangu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Chikwata chenhumwa dzeInternational Monetary Fund kana kuti IMF changa chiri muZimbabwe kwemazuva manomwe nezuro chakabudisa gwaro rinotaura pamusoro pekushanya kwacho chichiti zviri mugwaro iri maonero avo kwete International Monetary Fund. Chikwata ichi changa chiri muZimbabwe kubva musi wa18 Gumiguru kusvika musi wa25 Gumiguru chichikurukura pamusoro pezvemamiriro enyaya dzezveupfumi munyika. Chakaita hurukuro negurukota rezvemari vaMutuli Ncube, munyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Gwamatanga, gavhina weReserve Bank vaJohn Mangulya, pamwe nemasangano akazvimirira nevemabhizimisi. Tabata nyanzvi mune dzeupfumi muzvare Chenai Mutambasere kuti tunzwe zvizhinji.
Avo vanotarisana nechikwata cheIMF vaona ivo kuti Zimbabwe ienderere mberi kana kuti Zimbabwe ibudirire panyaya dzezveupfumi hwenyika, panodiwa mastrong reforms. Apa vari kutaura ivo kuti panodiwa kuti pagadziriswe uye pava neshanduko panyaya dzematongerwo enyika nenyaya dzematongerwo eupfumi hwenyika. Vataura kuti kana izvi zvisina kugadziriswa, ndizvo zvichaita kuti upfumi hweZimbabwe urambe huchirasika uye kuti tisaramba senyika tichienderera mberi kuti tigokwanisa kana even kuwana rubatsiro rwemari kumapato akaita seIMF.
Mai Mutambasere, veIMF ava vanotii pamusoro pezvavakaona uye chii chinogona kuitwa neIMF pamusoro pezvakabuda murwendo urwu?
Vakataura zvizhinji vakananganidza nenyaya dzezveupfumi hwenyika. Vakataura ivo nyaya yekuti dai mari muZimbabwe yarega kuitwa zvekumbunyikidzwa zvekumanikidzirwa kunzi kune official exchange rate, asi isu tichiziva kuti exchange rate chaiyo chaiyo iri kushandiswa neruzhinji yakasiyana neofficial exchange rate. Vataura ivo kuti kunofanira kuramba kuchiita liberalization yemari munyika kuti maketi isununguke kutsvaga mari. mari uye zvakare nenyaya yekuti tinora madisida isusu kushandisa ma RTGS asi tiziva kuti hupfumi huri munyika huri kuda kuti pare zvino tishandise mari imwe chete so that hatirambi tichirasikirwa nemari nenyaya dzema exchange reform. Vataura kuti kuchinja kunoitwa mari kutengeserana kuri kuita kunoitwa mari muZimbabwe zvakare kuri kufanira kuongororwe kushandudzwe kuti nyika iende mberi.
So kuona kwenyu amai mutambasere, IMF yakaona dambudziko renyika here uye munofunga kuti ichabetsera here panyaya dzese dzinonetsa idzi?
Pari zvino veIMF vataura ivo kuti vanokwanisa kuramba vachibatsira nyika avo pakupa advice pakuti vanenge vachiti payambiro kuti chii chatingaita munyika yeZimbabwe, asi vati pare zvino ivo havasi kukwanisa kutibatsira nenyaya dzemari nekuti vari kuona kuti mari munyika haichengetedzwi zvakanaka, vari kuona kuti upfumi munyika hausi kuchengetedzwa zvakanaka uye kuti hurumende iripo haina zvakare tarisiro yekuti itange ichizvigadzirisa zvinhu izvi. So isu se vana veZimbabwe tinenge tichiona kuti tinenge tichitoiswa panguva yakaoma nekuti pare zvino takatarisana nenyaya yedrought, takatarisana nenyaya yecyclone iri kunzi kuda kunana February kuchaya cyclone zvinenge zvichida kuti tiwane rubatsiro rwemari. So tinenge tichikurudzira kuti ivo vari kutarisana nezvematongerwo enyika ko vadii kumbogara pasi vatarisa kuti isu kuti Zimbabwe iende mberi ngatishandurei matongerwo enyika, ngatidzoserei nyika kudemokrasi, ngatiitei kuti upfumi hwenyika husaramba huchirasika neunyore, upfumi hwenyika husaramba huchirasika nemamwe matongero atiri kuita akaita seiwo senyaya yeexchange rate official exchange rate nezvimwe zvakadaro.
Amai mutambasere, ko nyaya yekukwanisa kweZimbabwe kubhadhara zvikwereti zvayo yataurwa here?
Vataura nyaya yestructured dialogue platform. Iyo nyaya yakatarisana nekuti Zimbabwe ingakwanisa sei kubhadhara zvikwereti zvainazvo. Nyaya iyi yakatanga kutarisirwa zvakanyanya kutanga kwegore rino, asi pavakagumisira padialogue iyi panga pari patarisiro yenyaya yesarudzo munyika kuti nyaya iyi ndiyo ichatiratidza isusu kuti Zimbabwe iri pazvokwadi here, iri pazviro kwazvo here panyaya pematongerwo enyika, pekuti vanogona here kubatsirika. Asi tine zvatakaona kuti matongero nyaya yesarudzo haina kubuda zvakanaka. Ivo vataura kuti havana kuzozadzikisa ipapo kuti ma next stage kuti chii chichange chitarisirwa kuti chichaitika pamberi apo, asi vangotaura ivo kuti pare zvino havana mari yavanokwanisa kunge vachibatsira Zimbabwe nayo kusvika Zimbabwe yakwanisa kubhadhara nekugadzirisa nyaya yechikwereti chainacho kuIMF.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi Musvare Chenai Mutambasere vari parunhare kuBritain neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata gavhuna weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangulya kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Sangano rinorwira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvikwanise kuvhota zviri kunyika kwadzigere reZimbabwe Diaspora Vote Initiative rakanyorera tsamba kuna sachigaro veSadak Troika uye vari mutungamiri weZambia vaHikainde Hichilema richitenda chikwata cheSadak Election Observer Mission nekusimudza kwachakaita nyaya yekutadza kuvhota kwevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata sachigaro veZimbabwe Diaspora Vote Initiative Muzvare Roswitha Mangiroza avo vari kuAustralia kuti tunzve zvizhinji.
Tsamba iyi takainangisa kuna sachigaro webazi reSadak reOgan on Politics, Defence and Security Cooperation zvichitevera ongororo yakaitwa neSadak Election Observer Mission yekuti kunyima kwekodzero yekuvhota kwedu isu zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika pasarudzo yapfuura chimwe chezvinhu zvakakanganisika pasarudzo dzakaitwa muZimbabwe musi wa23 August 2023. Tanga tapedza nguva inodarika gore tichiedza kukurukura nemutungamiri wenyika vapresident Mnangagwa pamwe nedare reparamende kuti vakoshesewo kodzero dzedu kunyanya nyanya mushure mutungamiri wenyika president Mnangagwa vavimbisa ivo mugore ra2018 kuti vachashanda nesimba kuti isu tikwanisewo kuvhota nevamwe musarudzo dzapfuura idzo, asi hatina akapindura. Pakaitwa musangano wekutsvaga umboo kubva kuvanhu, Parliament of Zimbabwe ichigadzirira kutaurwa kweElectoral Amendment Bill muParliament. Vamiriri vedu vaivepo pamusangano uyu wakashedzerwa neParliament Legal Committee. Isu pamwe nevamwe vaivewo pamusangano uyu takakumikidza kuti mutemo waigadziridzwa uitewo kuti isu sevediaspora tive tinokwanisa kuvhota tiri kunyika dzatiri, zvakafanana nezviitwana neMozambique vanoita mapolling station navo ekuvhotera panetwa sarudzo dzenyika kunyika dzavanogara.
Mati mavana mhinduro here kubva kusangano reSADC pamusoro petsamba yenyu?
Kwete, hatisati tave nemhinduro nekuti tsamba iyi itsamba ichangoenda, zvokuti pamwe ivo vaichilema havasati vatoiona. Tsamba iyi yakaenda kuSADC Secretariat, saka munongozivawo nekutenderera kunoita tsamba dzichimboti dzikasvika muhofisi dzombodhindwa zvoenda muhofisi iyo, uyezve nokuti president aichilema vakawandirwa semunhu ane nyika yake yaanotungamira uku vachitungamira zvechikamu cheSADC ichi, zvinogona kutora mazuva matatu kana mana isati yasvika mumaoko avo, saka takangovanirira.
Munoona SADC ichimanikidzira Zimbabwe here kuti inge ichiisa mutemo iwoyu kuti ushande wekuti vari kunzi vange vachikwanisa kuvhota vari munyika dzavari?
Hatingati SADC inomanikidza Zimbabwe kuti iise mutemo wediaspora vote, asi tiri kukumbira kuti SADC irambe ichikurudzira, kwete Zimbabwe chete asi nyika dzese dzeSADC, kuti vape zvizvarwa zvadzo zviri kunze kwenyika kodzero yazvo yekuvhota. Dzimwe nyika dzemuSADC uye dzimwe nyika dzemuAfrica dzinosanganisira South Africa, Botswana, Mozambique, Rwanda, Kenya nedzimwe dzakawandawo dzakatopa zvizvarwa zvadzo kodzero ikaya. Constitution yeZimbabwe inoti chizvarwa chese chemuZimbabwe chine makore gumi nemasere chinofanirwa kupiwa kodzero yekuvhota. Izvo zvakaitanirwa nemutungamiri wenyika President Mnangagwa, saka tiri kungoti ngazviitwe sekutaurwa kwazvakaitwa naPresident wedu baba Mnangagwa.
Mati mamboedzawo here kugara pasi nehurumende kuti muzeye nyaya iyi musati matora matanho ekuenda kuna naSADC?
Takatanga tanyora tsamba kune mutungamiri wenyika President Emmerson Mnangagwa Mnangagwa, tikazoita zvepetition kuParliament tichida kuti vagadzise nyaya iyi, asi hatina zvekuwana mhinduro. Kufunga kwedu kwava kwekuti pamwe vanogamuchira tsamba dzedu nemapetition edu vasiri kusvitsa chigwaro kuvakurava, asi isu ticharamba tichiedza kuendesa zvinyorwa zvedu kuti izwi redu rinzwike. Tine urongwazve hwekuti titaure nevemabhizimisi anowana basa kubva kumari yatinotumira kuZimbabwe kuti pamwe nehama neshamwari dzitibatsirewo pakusimudza izwi redu kuti tinzwike. Ticharamba tichitsvaga mamwe macivic society organizations vane muono mumwe sewedu kuti tibatsirane panyaya iyi.
Avo vange vari sachigaro vesangano reZimbabwe Diaspora Vote Initiative, muzvare Rosewita Mankiroza vari parunhare kuAustralia naJonga Kandemiri weStudio 7. Vachitaura pamusoro penyaya iri kunetsa pakati pemutungamiri webato reTCCC vaNelson Chamisa nevanozviti ndivo munyori mukuru mubato iri vasengezvo chavangu, mutungamiri weMDC vaDouglas Monzora vanoti zviri kuitika izvi zvinoratidza pachena kuti kunoda kuve neurongwa negwara rinotevereka mumapato ezvematongero enyika. Ukuwo mutauriri wavaMonzora vaLloyd Damba vaudza Studio 7 kuti pane nhoroondo iripo pamapato avo kusanganisa vaChamisa, vaMonzora navaChavangu. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naEvans Zininga weStudio 7 navaDamba.
Gainditi panyaya dziri kuitika kuTCCC isu seMDC tinongofanira kunge tisiri kukomenta, but nekuda kwekuti matifonera, nekuda kwekuti tine ruzivo, nekuda takafamba nevanhu vese vari kunetsana, mati mabvunza inini a little bit of background. Chechitatu, vaChavangu havasi munyowani mupolitiki zeZimbabwe. Vangu wa munyowani kwa chenda mbuya, kuzumba, kwa mtasa asi, unurundi, kubisa zanu pifu wa shabangu wa swacha. Nikutu wa shabangu waka juwe na MDC as far back as 2000, kwa jino remember inini. Waka gozu ita provincial chairperson, nikutu isangana na wako national council. Si waka gozu ita provincial chairperson we MDC kumatebelele mjinos. Wa shabangu paka zoe kwa ya inzi MDC renewal, kwa uja inzi Mandela, kwa Mandela declaration. Aka breaka wanabiti na manguma wachinu foma ya inzi MDC renewal. MDC renewal ndo ya kazo zwara PDP. Wa shabangu ndo wangu wali provincial chairperson. Vashabangu wakana mbojifamba ni MDC Alliance. Pakazo kutuli ngumana 2020, vashabangu wakana kutera wa monzura, wakana mbavena wa biti ina na chamisa mwa Alliance. Ya wakana kwashiti MDC Alliance yao. Remember anga amairi. Pakazo tu vashamisa wako siya the name MDC Alliance wako forma a new political entity on the CCC. Asina kuzoso watu vashabangu wakana mbawa ina wikanto askwedo wakana kuhuye. Wakasa re-surface, patakazo ona wako ziti ndio Secretary General we CCC.
Pane pane noro ondo hapa. Saka iko zvino taakuona zviri kuitika izvi unenge upatsu upatsu waakuitika iwohu huno huri kunongedzera kuti iko mumatongerwe enyika yeZimbabwe.
Chinji neurombo kuti opposition iri kuramba ichita fragment iri kufragmenta nekuda kwema egos iri kufragmenta nekuda kwekuti ndini ndinoziva humbimbi ndoga iri kufragmenta nekuda kwekuti vanhu vadi kutevera mutemo nekuti vanoda kutora mashortcuts. Mashortcuts haadiwe mumarevolutions nekuti rivo hakuna revolution ine shortcut. Ndoku kwa kubira kushaya kwa kata watangirai paka ita shoti katukutu watangirai kwa famuswa 14 February muswa 15 vachamisa wangu wa kutoshita president. Asa hakuna media house mu Zimbabwe isina constitution kama tukumbiriri mtemori MDC vamashavira izo wakaenda kukot vachino komblena kutipano fana kutuwa extraordinary congress hatizi imu na iwi nanguwa yashe yoyo. Asa ya vachamisa wangu enda through the grill ondi kutawarecho kwa kutu vachamisa wangu wani momentum waino wina extraordinary congress pata wanakuta kutrasta chinchinozi constitution wanauda kutrasa chinchinozi strach wakava wabuda wakata isa atite zere nekutu ate njakutuwa ni zanu pati zanu PF inakumbubira ya nyora bumbira vye mtemo MDC pakwiti complex patakaita our congress chichita that resolution chizuita that constitutional clause muna 2000 ino zonu za congress kutu za asa wachaba umekuna wadzuka zakari wachitara the same problem ye constitutionalism wadzuka zakari wachaba wachitara kutivano wai impose wachaka wachitara zakari muna 2018 muna 2017 kuti ma candidates aliku impose atitakapiwa munombo yekonzi tiri zanu PF.
Muri kuona zviri kuitika izvi munofunga ini kuti zvaida kunzi zviitiwe kuti nyaya dzematongerwe enyika dzemuZimbabwe dzifambe zvakanaka chii?
Mukoma ibvanzi ndinokuzvira hurombo nekuti muri kundifonera muri kuAmerica. Munofanira kunge muri kundifonera muri mumba menyu muZimbabwe. Munofanira kuti mudzoke but kuti mudzoke mukazvipa semi mafigures ezanu PF visa zviri mafigures akaitwa neopposition mulast elections. From 2008 kushika na aswa figures hiyo haka wanda pati kubirikiza ni fragmentation ni kuna kwa umbimbi ndo gane uziyu pati nungunanzi solipsis chikete chete chako ndesa kutiza anu PSE retene power saka mZimbabwe munoda kubisa umbimbi ndoga ma political parties ese are opposite to zanu PSE waita come together waita come together tuita convention nilumeta tabude hapa paru mkuru ndiana na basa for as long as tukuna kwenye usanga zama vote ni kutiza anu PSE even power.
Avo vanga vari mutauriri wemutungamiri webato reMDC vaDouglas Munzura vaLloyd Damba vari parunhare kuHarare naEvans Sininga weStudio 7. Zvichakadaro mutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa vanoti havasi kubva pavakamira pekuti bato ravo harizivi vachavangu.
Well, we should not waste time on unconstitutional acts, on criminal acts. We don't participate in crime. You know, it would be a different ball.
Tifanir, wiku tamisa nguva, tichipinda msarozo idozo, nekuti hazisi pamutemo, kutopinda madziri, imoswa, nekuti zvigaro zvirikunzi zvipinde vanhu vatsva, hazvina kuuya nenzira iri pamutemo.
You can say you choose to criminally produce an impositor, a fraudster, a bogus RICO, which is not from CCC. Everyone knows who CCC is. They know it. That
hatinga tori muna abba kwa abba chinye pera kuita mungowe bato redu toto mterera asevanu vese varku ziwa kutishiru kuitwa izi kuchikoro wakwe mutemo munyika.
Because they want to deflect what they know is the legitimate cry by Zimbabweans that they need the result of the election to be respected. We won the elections on the 23rd of August. They know it. We know it. Everyone knows it. SADC. AU.
Inyaya yekuti tivarairwe tisatarise pane nyaya hombe yekuti vamunangagwa havana kuhwina musarudzo dzakaitwa. Saka isu hatina basa nezvese zviri kuitika izvozvo. Chatiri kuda isu isarudzo dzakachena dzisina kubirira mukati.
Avo vange vari mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa mumashoko avo kuvatori venhau nezuro muHarare. Tombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti chirwere checholera chasvika muguta rechitungwiza zvichitevera kurwara kwevanhu nechirwere chinofungidzirwa kuti icholera munzvimbo yeSt Mary's. Municipality yechitungwiza inoti kliniki yeFamily Health Services Clinic inozivikanwa nerekuti Baby Clinic ndiko kuri kuchengetwa vanhu vanofungidzirwa kuti vane cholera. MuNewsday makare vanhu vanomwe vakasungwa vachipomerwa mhosva yekutengesa mapepa ebvunzo dzeZimbabwe School Examinations Council kana kuti ZIMSEC. Vana vechikoro vari pakati pekunyora bvunzo dzeZIMSEC Ordinary neAdvanced Level dzegore rino. Mutungamiri webato remutwakazi Republic Party vamukondisi moyo vari kuramba kubva pachigaro sekuudzwa kwavari kuitwa nevamwe vavo mushure mokupomera mhosva yekutadza kutungamira bato iri uye nekutaura zvekutuka. Vana sachigaro vaviri vebato iri vatembisani mupofu navachindumbo mudenda vakaudzwa nevatungamiri vebato iri kuti varonge musangano wekusarudza mutungamiri mutsva asi vamoyo vanoti vaviri ava havazivikanwi mubato iri. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndinoda kutaura ndichindoti kuvateereri veStudio 7 kunyanyanya avo vari kuti vachamisa muri kunyanya kuwanza Bhaibheri. Vana vamwari hanzi kumhanya handiko kusvika. Vakuru vakaisatumei kuti chinobhururuka chinomhanya dzaiva nhengo dzavambarirwa. Saka ndinoti kune wese unoti vachamisa muri kuwanza Bhaibheri, musataura muchidaro. Murume unonzi Chamisa haasi kufamba ari panyama chete, asi zvimwe zvacho mungagona kuona sekuti uri panyama nekuti pari kuitwa zvepolitics. Asi ndiri kuti ndikuudzei kuti chero Mozisi panguva yakanzi chiinda undosunungura vana vaIsraeri muIjipita wakanga asingafambi panyama. Zivai kuti kushungurudzwa kuri kuitwa vana veZimbabwe nguva yedu yokusunungurwa yakwana. Asi ndinoti musapera tariro, rambai makabatira pachinamata, rambai muchindonamata, musati vachamisa pindai mumuvhaka. Aisi iyo nzira yekuti vagone kukunda. Tingava nekuti vari kufamba panyama, asi takatarisa nerimwe divi havasi kufamba panyama chete, asi vari kufambiswa nemweya mutsvene. Chakavagara nechakavatuma kuti chiti chinoda kusunungura Zimbabwe ndicho chiri kuvaitisa kuti vadero. Ndatenda.
Hello, Pastudio 7. Maswera sei. Ndiri kutaurawo ndiri kwaMutare. Ndine mubvunzo panyaya yetrikosi kana Shabangu. Kuti iye zvaari kuti wakadzinga maMPA citizen policy go change muparamend. Ko zvaari kuti iye ndiye ari in control. Ko ari kushandisirei ko logo ine mufananidzo ine pikicha yaChamisa. Ari kushandisirei ko logo ine pikicha yaChamisa kana ichizviti iye ndiye muridzi weCCC. Ko ari kumbozvifambisa sei? Kuti ii ndinoona sekuti ari kushandiswa nevavengi vasingadi chakanaka. Ende chaari kuda ngechekudo kuti ZANPF iite 2/3 majority muparamendi. Zvadaro kana dai kukanyaenda kumaby elections ndinoona pasina chinobuda. Vanhu vaari kuti iye ndiye uchaasainira kuti vakwidze maby elections ndinoona pasina chinobuda kozi haasi riwe bato reCCC haasi kuzikanwa. Ndatenda.
Vana veZimbabwe ngatichibatana, zvinoiswa nguva yekuti tibatane tibvise bato reZANU PF kusanganisira neve ZANU PF vasina zvavari kuwana. ZANU PF iri kupedza mari yenyika ichibhadhara vanhu kuti vapesanise CCC. Munyika musisina kana zviri kuitwa, vangotarisana nekuparadza bato reCCC ndokwakuperera mari yose. Paya paya vakabhadhara Monzora kuti aputse MDC, MDC Alliance. Kezvino wakubhadhara vana uise ngezo usingatozivikanwi uyu kuti aparadze bato reCCC. Mari yeZimbabwe yose ichingoenda kuvanhu vasina kana basa vana kusengezwa avapo. Saka vana veZimbabwe ngati tibatana tirwise bato reZANU PF. Kana iri hondo ngatiite hondo zvipere ZANU PF ibve inde. Ya, ndo zvandiri kuda kuti nditaurire vana veZimbabwe kuti yasvika nguva nokuti hapana zvichita zvonaka muZimbabwe. Kana ZANU PF ichiripo haichatarisi kuvakanyika.
Uyarudzi chawangu chawangu ari kumbozvifambisa sei kumupati? Ine masimba acho ari kuawana kupi kuti anodariko vanhu vakasarudzwa nevanhu? Maidea dzedu isusu mukaona vanoenda kumabyelection kunovhota ivawo vatoriwo nepfungwa dzisina kukwana. Hatinosarudzi mamwe maelection tobva maelection topinda maelection. Awamiriri vatakasarudza ndivawo. Kana vachikwanisa kuti ariko vanongonovhota iwana chawangu. Ndowane masimba sisu hatichaita izvozvo. Takatoritaya mazviri, takatoona kuti hazvina chibatsiro chazvinotipa. Ende kuti safisa kutora nguva kuti ballon paper rinoya kuma11 9 o'clock dzeusiku chimira maelection tapedza totambudzwa. Saka isusu isu takatoneta nazvo. Tisu machange champion chaiwo chaiwo. Hatinoziva zvine musoro uyo anonzi chawangu aziye zvaari kuita. Anazoona maperero azvinoita mberi kwazvo. Kushandiswa nebato reZANU PF kwari kuitwa kuchaguma ende zvine magumo.
Pafeyaka CCC haisi kuratidza effort kune vanhu vakarikoliwa navachabangu. Haina effort yekutorera matanho vachabangu vacho. Saka kuti unyatsoziva kuti zviri kumbofamba sei. Munhu atori muzero chaiko. Muzero chaiko, hatisikumbozva chipfumbo ichi.
Viya munangagwa yakafanana neyachidhumo. Ichaguma seyachidhumo. Vamunangagwa vakonewa. Vamunangagwa vari nemoyo wevanhu chaiwo chaiwo wokuda nyika yavo. Mungadaro muZimbabwe mune runyararo, musingapambiwi vanhu, vasingaurawi, vasingarohwi. Asi nekuda kwokuti ane mwoyo Munangagwa wokuuraya, sura yake achafa sachidhumo namasendeke. Ndo pane sura yake. Dei ari munhu akati chikiti, ane mwoyo wenyika. Mungadaro Zimbabwe ichimunakidza. Vanhu vakabva vaelection kudai, asi iri kuoma. Iye akazviti ndawini. Vakomana.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number tinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanhu makumi vaviri nevaviri kana kuti 22 vanonzi vapfurwa vakafa, vamwe makumi mashanu vakakuvadzwa zvakaipisisa muguta reLewiston mudanhu reMaine kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweAmerica. Mapurisa anoti kune dzimwe nzvimbo muguta iri kwanzi kwavo futi dzichirira. Muzinda weWhite House wazivisa kuti mutungamiri wenyika vaJoe Biden, avo vanga vachitandara mumabiko ekutambira mukuru wehurumende yeAustralia vaAnthony Albanese, vari kuziviswa zviri kuitika nguva nenguva. Tichitaura kudai, mapurisa ari mubishi rokutsvaga murume uyu. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Chikwata cheInternational Monetary Fund chaange chiri munyika kwesvondo rose chabudisa gwaro pamusoro pezvachakaona muZimbabwe. Sangano reZimbabwe Diaspora Vote Initiative rinotenda mutungamiri weZambia vahikainde chilema nechikwata cheSADC nekusimudza kwachakaita nyaya yekutadza kuvhota kwevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Mutauriri wemutungamiri webato reMDC Valoid Damba panoti pane nhoroondo iripo pana vachamisa veTripusi vamonzora veMDC nevanozviti ndiwo munyori mukuru weTripusi vasengedzo chabangu. Ndiri muWashington DC, ndiri Danilo Kawande, ndichikusiyai mwina Chris Gande nenhau dzeIsindebele.